PDK Music.
Your gangster movement.
Kumusoro kudenga Tafura mwe gaza varibo vano venga Zonye soa rwaza kuwa firinga msinga Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Baba bachaku pinda paka shatapa Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Baba bachaku pinda paka shatapa Mandi komborera mandi isa kumusoro chindi chengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindi peputai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda nguzima Ziparare ndishayeka nafuma Vanofara kuona pandinochema Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Makati gomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura hainyarara vozotiniwa machipankana Baba ndirindega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndirindega ndikwanise imi Jehova ndimi munoplana Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Mandi komborera mandi isa kumusoro chindi chengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindi peputai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda nguzima Ziparare ndishayeka nafuma Vanofara kuona pandinochema Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Makati gomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura hainyarara vozotiniwa machipankana Baba ndirindega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndirindega ndikwanise imi Jehova ndimi munoplana Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pachakupinda pakashatapa